vatsigire mumiriri weche gutumparamende uye vakambonzi vakunda musarudzo dzemaprimary vadhekita ndura dzaratidzira nhasi dzichiti hadzidi kuti sarudzo dzemaprimary idzi dzidzokororwe chegutu west imwe yedzimwe nzvimbo ina dzinosanganisira chinoi makonde nezvimba dzakanzi sarudzo dzidzokororwe nekuti dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka zvinhu zvakatozonyanya kuipa muchegutu apo vanduna vakaridza putikana mudenga vachiti upenyu hwavo nevamwe vavo hwainge hwave panjodzi vachirwisa nevavaikwikwidzana navo musarudzo idzi asi vatsigiri vava vanoti hapana chekuti vadzokorore sarudzo idzi sezvo pane nzvimbo imwe chete panzvimbo 15 isina kufamba zvakanaka iyo yakaita mhirizhonga apo vanhu vatanhatu vakasungwa amai Gladys Maposa mumwe wevaratidzira nhasi muchegutu
tiripo mawadhi 15 uno muchegutu west constituency 14 mawadhi akavhota kwete zvine chitsotsi zvevanhu vari registered vanhu vakapinda mumasel ndivo vanhu vakavhota dzesitanduna akabuda ari 98% win wadhi imwe chete inove yakakonzeresa noizi dzese dzamaakunzwa dzamaakuvinga musati muzoti zvakamira sei inonzi wadhi 10 ina ari kunzi chikazha kurova aidawo kumira pa-10p ndiyo wadhi 1 isina haina kuita zvinhu zvakanaka kwai yakatokonzeresa zvove zvove nechikonzero chekuti dzekitanzuna ndiye anga ahwina zvine mupindo zviri kupupurwa nemunhu wese
amai Maposa vanoti mapurisa akaitisa sarudzo anopupura kuti vanduna ndivo vakakunda zvisina kubirira
kunyange kana mapurisa chaivo chaivo vatanga tinavo vanopupura kuti kuvhotwa kwakaitwa kwakavhotwa zvakanaka zvevanhu vanga vari mumaseu saka isusu isi chiitiko chakuitika icha hatichatonzwisisi kuti tachiitiko chekuti izamuteteereri kuti nyika ienderere mberi kana kuti tachiitiko chekuti vanhu takutotengesa musangano kutoubvisa kuzamutiefu tichiuendesa kusingazikamwe kana kumdc kana kumpf
imwe nhengo amai maidei tsango vanoti havadi sarudzo kuti dzidzokororwe vanopomera amai Edna Madzongwe mhosva yekukonzeresa kusagadzikana muchegutu vachitiwo vaitsigira chikwata cheg40
akata kuzitota rerun ite rerun hatisiri kuida tinokumbira kuti mai Madzongwe ngavambotisiya muno muchegutu endeendo rakakura giraundi rakagara makore muno chitongwa nembc ndura gai akabvisa ngavarege giraundi rake rakakura ambosimawo maruva
izvi zvinotsigirwa navabenjamin kwarangu vanoti chinoshamisa ndechekuti nhengo dzaikudza amai Grace Mugabe munguva yakare dzakaita saamai Madzongwe ndidzo dzave pamberi kuvasarudzira vamiriri
ivozvinezvekuti vamuna akabvanzwa kutonga nemisiro vamugaba vari kupinda nemukuru anamai Madzongwe ivo zvinezvi munhu akakundwa nanduna handika tive mapepers yake anganyora kuti zvinupevuk zvinorevechi izvozvo handika ndomaridzakushaezvaa handika vese vaiti pamberi nagrace pamberi nagrace nhasi zvova pamberi vakuti munanga
vafara idzi mbiri vanoti vanduna vanofanirwa kumira musarudzo dzose dzinoitika munzvimbo yechegutu
pasipenden pana ona nduna hatidi kuiwa ndezasipenden hatidi kuziwa mai ava vamwe vakatibvira kubva kare vanhova nesu chavanoda mai Madzongwe hatidi chii ndopane nyaya nokuti vakatarwa musatotamisa kanu kuti nachamu yaiya aiko namai Madzongwe zvizvo vanodzidze pazano
sarudzo dzemuchegutu dzinonzi dzidzokororwe asi vanduna vasapinde musarudzo sezvo vaine nyaya dziri kumatare dzimhosva dzine chekuita nemhirizhonga amai Madzongwe vanoti vanhu ngavarege kusvibisa zita ravo vachiti hapana munhu wavanoda mubato kudarika mumwe vanoti chavanoda kuti bato ravo rikunde musarudzo zvisinei kuti ndiani nhengo kumhangura kwaita kuratidzirawo nevanotsigira mumiriri wemhangura mudare reparamende vadouglas mombeshora avo vakakundwa namai precious chinhamo masango vatsigiri ava vanoti zvakabuda musarudzo zvakashandurwa kuti amai masango vanzi vakunda vachiti mavhoti akaverengwa vamombeshora vainge vakakunda nemavhoti mashanu asi vamombeshora vanoti havana kuti vanhu varatidzire vose varatidzira vane chirimbo chekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa nevakuru vemusangano nhengo zhinji dziri mupoliti bhiro kusanganisira vapoo mangwana navakris mutsvangwa vakakundwa musarudzo idzi ndakamirira studio 7 muchegutu ndini aka chiguriwa